Apa mbori na confusion jonga nyaya ilifachena se msana wembuzi hapana za munga mbuta hapa zonji pane za kawi kwa kana kita se mbi ole mtie mbore NBC rino tana ngura kutipano shaika mtunga miri kana kutipano tinda siya basa pani chinofana kuitika mkewe jere ndia anopinda o extra nyo pa mbi ole dule msemo muka notarisa mbi ole dule msemo nataka gajirisa sinema deputy president matatu chisho kwa lijo urkine uranzi elected muka andira kize close one zae inote ya urakuti elected sinote ya uropa 9-2-1 sinote ya urakuti ya mchurungu nite utukuna deputy president anofana ku extra kana president asipo zinotine matatu kana tine matatu even president sawa batu na simba sebe wanga waripo rokuti anofana ku extra ndiani pamtemo anofana ku ane simba rokuti ane extra ndiani in national council National Council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofana kuekita saka mukatarisa panyaya yekumbire mutemo ndozvatakaita kuti zvatakuenda kuno dambudziko ratiwira iri toita sei nokuti yanga iri panga semhuri yamaikupe yanga iri pakati pangu navamudziri maikupe ndikutoshandizika kuti vazouya nhasi vaakutaurawo kuti ndiri kuekitawo aiwa kati akuita chidhanga chidhanga kana kuti kutengana kwembuzi tatiri kupinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano tichiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanaka naka nokuti article 18 yeconstitution yenbc inotarangura national council ndiyo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketeza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndo zvaikaita kati pachinguva chidiki yachamisa chimbofanai bata nokuti timaonere ndiyo kuti madokita kupi vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwechete inini chimbobatawo ike zvino takatarisana nenyaya yekuti tigadzirire nyaya dzisaro dzenenge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuwana suspended president anofanira kuzongopinda kachinzvimbo chekuekita kuzvimbakato hazvisizviriza kureva kuti ndiwo rusanofambisa uchitsigira nokuseya zvakabva kumaprovinsi edu zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly women's assembly zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro zvikabva zviri rizondusion yanga iri kuexecutive zvose zvindo zvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo hatidi kunyebera nyika toti pane bumbiro remutemo ratyorwa tinofamba nemutemo tinofamba nemurawo ndomurawo zvaunotaura ndozvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti editing aripo semaitiro anzi kuita tichatoona kuti mangwana chaiwo chaiwo nebasa randee muchiita paazosaizi ndopanoteerera nyaya dzose nokuti ndobva headquarters yepati kana pano anenge achiti ane chitemo kana kuti ane gunun'uno anouya naye pahafu togadzirisana pane kuti tinge tichiti takuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo mukuru wedu achakazorora achangozorora toita kunge tiri kumusora kuti tichatamboya totema taakupinda munyaya yebokoto risina kana nebasa rese ine handidi kupinda ikoko neurongwa tiri kugadzira musangano mangwana ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera vanenge varamba vanenge vachiramba zvati vari kutora mutemo kana nyaya yaineteseka inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu nokuti zvinhu zvose tikanyaura ngazi musangano ndobasa rawo kuti vanhu kana tatadza kuzvisana hatiendi pamatv hatiendi panhepfenyuro kuti zvatiri kuita izvi totanga kutaurira naipapo tinizana makobvu nemateke tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei musi wasekuru haungofunurwifunurwi nokuti ukafunurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyatisa saka ichitoziziva kuti zviri mumba takafukidza dzimba matenga ngatigadzirisanei mudzimba dzedu unoona vanhu kufamba vakasimba umwe achinyemwerera hazvinoti mudzimba munezviwa rinopisa mune zvinenge zvakasiyana siyana asi zvinotongerwa mudzimba.